inini ndini mavhelesi mhlanganya huye ndichiti hei nomi sore yenhau dzedu dzanhasi muvhuro kurume 26/2018 mapurisa anoti achiri kutanga kuongorora nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekuti vane chekuita neuori pakutengeswa kwemangoda gorude uye nyanga dzenzou asi venational parks vanoti vatopa mapurisa mamwe mapepa ane umbowo uhu mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa voudza vemabhizimusi kuivory coast kuti zimbabwe iri kuvandudza zvinhu kuti kutanga mabhizimusi munyika kuve nyore vamwe vagari vekwazvimba vanoti havasi kufara nemasoja ari kungombeya mbeya mavanogara nenzvimbo dzekutandarira vanhu vopa muonero wakasiyana-siyana pane zviri kudiwa neamerica isati yabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende vana chiremba voenderera mberi vachiramwa mabasa zvapa kuti hurumende iendese vana chiremba kubva kumauto kuzvipatara muchirongwa chelife talk na8 pm tiri kutarisa nyaya yekunetsana kuri mubato remdc nezvakunoreva mukukwanisa kukwikwidza kwakasimba kwebato iri kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930 1380 6080 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 am kubva nemuvhuro kusvika chishanu musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu yevoa shona